Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo gumiguru 30 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rotarisirwa kuparura mari yemabond note mangwana.
Ndatotanga kutoita basa renoto ndatove mutumwa wevanhu. Next week chenda kubudget ndabva ndapinda babasa kuti svondo rinoteera chipiri ndinge ndakubva wayo kudiscussa nyaya dzebudget.
Mumiriri wenoto ni mudare reparamende vatemba muliswa vovimbisa kushandira dunhu ravo nesimba munyaya dzebudiriro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kutarisirwa kuparura mari yemabond notes mangwana. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vakazivisa kuti kuparurwa kwemari iyi kuchateverwawo nedzidziso kune veruzhinji yakasimba senzira yekudzivirira vanhu kuti vasabirwa mari dzavo. VaMangudya vakazivisawo kuti mari dzichatanga kushandiswa dzichange dziri madhora maviri nemadhora mashanu. Vakatiwo mari idzi dzichashandiswa mukubhadhara kana kuti kukwezva vemabhizimusi pamwe nevarimi kuti vange vachitengesa zvinhu kunze. Asi veruzhinji munyika vari kuramba kutambira mari iyi vanonzi havachina chivimbo nehurumende. Tabata nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe kuti tinzwewo maonero avo.
Dambudziko guru riripo nderekuti vanhu havasisina vimbiso nehurumende nemaitiro avyo. Ndo pane nyaya huru ipapo, because ndokutya kuri kuita vanhu kuti vanhu ava vakatanga kuprinda mabond notes aya vanozoprindawo zvakamboitika zviya, zvikurusa nenyaya yekuti mari iri kushayikwa yemaus dhora yatiri kushandisa yezvino izvi. Saka miedzo yekuzoda kuti ngatiprinde inenge yakakura panyaya yakadaro izvi. Saka apa zvitangane zvichikosha zvikurusa kuti hurumende nevatungamiriri nevaekuRBZ kuReserve Bank vapangidze kuvimbika nekumira pachokwadi nekusachinja zvavanenge vataura kune vanhu. Kunyange zvaoma sei, vanhu vanofanira kuti vamire pachokwadi, varamba vakamira pachivimbiso yavanenge vapa vanhu. Ndo pane dambudziko guru redu rese ipapo rekuti hurumende yedu haisisina kuvimbiso kune vanhu. Vanhu vaakutya nezvanga zvinogara zvichimboitika nekwetiri kubva kwacho ikokoko. Ndo basa guru rine vanhu vehurumende yekuti vamire pachokwadi, vambomirawo pekuti vanhu vanoti inga vanhu vayava vachinja maitiro avo.
Panewo dambudziko rekushomeka kwemari kumabhanga. Mungava muchiona here kuti rine chekuitawo nemashoko ekuti nyika yakuda kushandisa bond notes?
Ehe, zvabatsira nekuti vanhu nekutya kuti mari dzavo dzemaus dollars vanogona kuzodzishaya. Saka nevanhu vari kutora mari kumabhanga vachichengeta, vanhu vaakuita pfimbi, vaakuchengeta mari dzavo kuti dziri nani kuti ndichengete mari yangu muhomwe mangu kana kuti mupiro mangu bendinochengeta ndichiziva kuti mari yangu yemaus dhora ndinayo. Chechipiri ende chikurusa chinokoshesesa ndechekuti hatisi kutengesa zviro zvetinogadzira munomu zvakawanda kune nyika dzekunze.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vaLaxon Zembe vari parunare muHarare neStudio 7. Vakakunda musarudzo dzenoto nevatemba muliswa vakatoreswa mhiko muparamende chishanu nemusi wechina wapfuura. Vanoti vakazvipira kushandira dunhu ravo zvakasimba kunyange hazvo vasina bato ravanomirira. Vamuliswa vakakunda vaRonald Chindedza vebato reZANU PF pamwe navaDavid Choga veNCA. Dunhu renoton rakasara risina umiriri mushure mekudzingwa mubato reZANU PF kwava Christopher Mutsvangwa vachipomerwa mhosva yekuzvidza bato. Vamuliswawo pachavo vakambomirira Hurungwe West uye vaivesa chigaro weZANU PF mudunhu remashandadon West vakazodzingwa mubato iri vachipomerwa mhosva yekutsigira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru pamwewo nedzimwe mhosva. Ngatinzwei hurukuro yataita navamuliswa.
Ndatotanga kutoita basa renoton, ndatove mutumwa wevanhu venoton. Next week ichienda kubhajeti ndabva ndapinda babasa pekuti svondo rinoteera ichipiri ndinge ndakubhulawayo kudiscasa nyaya dzebhajeti. Bhajeti chinhu chatinotarisira kuti tofange tinge tiri involved notoniwo yacho senzvimbo yanda kumirira ndizive kuti zvinhu zvichafamba sei. Saka ndinge ndakusangana nemakanzura makanselers enoton kuti ndinzwe kuti zvavanotarisira kuti zvifambe noton zvinofamba sei. Ndozvochiendesa kumberi kuparamendi kubhajeti ndichitaura zvinenge zvichida noton.
Asi vamwe vanogona kutika vamuliswa chara chimwe hachitswanyei ndaa. Mungaona here muchikwanisa kuita mabasa ose amuri kuronga kuitira dunhu renyu renotoni musina bato ramunenge muchishanda naro?
Iye nhasi ndasangana neamwe maambasadors dzimwe nyika nekuti kana wakazvimirira wega ibudiriro. Saka ndichaita zvakawanda nekuti vakawanda vacho havasi kupa mari kuZANU PF kana kuhurumende nekuti vari kutya kuti iri kubiwa. MaNGO ane mari kuti hatingape mari kuZANU PF nekuti ZANU PF inoba mari. Saka kupinda kwandaita seindependent ndine mukana wekutaura iye zvozvi ndataura nemaembassies akawanda vatoya kuzonditsvaga vachitoda kushanda iwe kunoton chii chatingaite. Saka ndichasangana nemacouncillors enoston vange vari pamberi pedevelopment ndonzwa kuti zviri kuvanetsa ndezvipi. Ndozoenda nevanhu pamwe chete nekuti handingaite development councillor asipo. Chero veZANU PF macouncillors vanenge varipo nekuti indasarudzawo nevanhu iwo vakasarudzawo nevanhu. Ngatishandirei vanhu kasi kana vasingadi kushanda neni nekuti ndiri independent aiwa basa harimire. Kupfa kwemujoni kamba yaibvagwe.
Tinoona kuti notoni iconstituency iri mudunhu remashonaland west kunoye kunobva mutungamiri wenyika. Mungaona here muchizowana rutsigiro rwekuti munge muchikwanisa kushanda mashandiro amunotarisira?
Ko indinoshanda nehurumende ka kana ndichienda kuna minista ndinoenda kuna minista wehurumende ende minista ane mabasa rake ekusapota maconstituency ese. Dei vanga vasingadi kuti ini ndipinde dei vasina kudzinga vamutsvanga ka dei vakasiya vamutsvanga nekuti kana maane sarudzo inenge iri sarudzo kasi apa zveshuwa vabatwa vasingafungidzire nekuti bhuru ranga rapinda mumusha ende bhuru zvamaona raita basa ra saka zvavashoka.
Vanga vari mumiriri wenoton mudare reparamende vatemba muliswa vari parunhare nestudio 7.
Nyatsaterera uzwe kutonga.
Iyo ZANU PF hairashiki inoramba ichingoenda. Ichingoenda. Igongoenda.
Kutanga nemuvhuro tichange tichikupakurirai chirongwa chatiri kutaura nevakuru veZANU PF vachitiudza kuti zvii chaizvo zvavaitira nyika kubva zvayakawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Komitemo iri kudzikwa nenhengo dzebato reZANU PF iri kubatsira nyika here?
Kuti pari zvino imba yedu yeparamende ichiripo pakugadziridza mitemo yatakaita paya patakaita new constitution. Basa iroro harisati rapera.
Ichokwadi here kuti vanopikisa vari kuteya nzou neriva pakupikisa vaMugabe? Ko madzimai ari kupiwa chiremerera mubato iri here?
Iya, patiri kuti pazvigaro asi zvokutaurwa kwakaitwa nemutungamiri wedu Women's League kuti tinoda kuti tipihwe zvimwe pamusoro pezvatiinazvo.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi kubva nemuvhuro kusvika chishanu.
Nyatsateerera uzwe kutonga.
Kushayikwa kwegohwo rakanaka mudunhu rechivi kumasvingo kunonzi kuri kushungurudza mhuri dzakawanda idzo dzinoti vamwe vana vari kutotadza kuenda kuchikoro nekushaya zvekudya. Mumwe mugari wedunhu iri avati vanonzi Mbuya Matizirofa vanoti kunyangwe zvinhu zvakaoma pane mamwe masangano ari kushanda mudunhu ravo achipa vanhu chikafu kunyange hazvo chiri chishoma. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya weStudio 7 nambuya Matizurofa.
Masangano akauya akawanda zvasunoziva kuti vanhu vakawandisa kuti tikwane kukora tose hazviiti.
Saka makapiwa here?
Hatina kupuwa mari, takangopinzwawo mukeya matinokora edu mapfunde aya matsvuku tichinyazadza.
Munopiwa kangani mapfunde ava uyezve isangano ripiri?
Ikeya, topiwa nekeya ndiye inotipa.
Munopiwa akawanda sei mapfunde aya?
Vanopa 7 kg pakana.
Munopiwa kangani?
Topiwa kamwe pamwedzi.
Saka mungati zviri kubatsira here izvi mbuya?
Tinoona ibuchirira keya chaizvo nameso mari nokuti takatovigwa navana mudzimba uchingokata shomwe kuti mwana ararame.
Vanga vari mugari wekwachivi mudunhu remasvingo mbuya Matizirofa vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari kwachivi kwakare. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu uko anotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Solomon Madzore, avo vanoona nezvekurongwa kwemabasa mubato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP. Vakawanda munovaziya vaimbengi varivo mutungamiri wevechidiki muMDCT kana kuti MDC Youth Assembly. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Solo.
Notenda mukoma Zulu, makadii kune mabasa?
Aiwa, isu tiri nani zvedu mukoma Solo. Mukoma Solo, mungatudza kuti pari zvino zviri kufamba sei? Vamwe vari kuti mukoma Solo vanenge vamboti nyararei pane zvataingovanzwa kare vachitaura taura.
Tiriko. Nyika yacho kazhinji zvazvinoita ndezvekuti maindividuals kana kuti munhu nemunhu anorarama munyika ka ndava ungangorarami uchiita semhaka saunotorarama uri paunenge wakanamira uri. Ini sokutaura kwamaita paintroduction ndava murongi mukuru National Organizing Secretary vePeople's Democratic Party inotungamirwa naPresident vedu Tendai Luxton Biti. Tiri kutenderera nenyika tichivaka rinonziriya zimoto mundove tichiita muchinyararire tichivaka zvedu musangano wedu. Vanotaura kuti no Solomon Madzora anyarara, ndinobvumirana navo. Ndava paripopo kungobuda uchirotomoka usina kutanga waronga hwaro hwokuti uri kuda kuenda kupi. Asi mazuva ari kutevera mberi uko ndinoona sokuti mashoko iwayo avanenge vaakutaura opposite yezvavataura izvozvo.
Tichitarisa kuti imi vaMadzore mune chigaro chepamusoro mubato rePDP, mungati here muchitarisawo vamwe vechidiki vari kupiwawo zvigaro zvekuti vakwanise kunge vachitaurawo pfungwa dzavo kana kuti yatingati decision making mumapato ezvematongerwo enyika?
Munyika yedu yeZimbabwe mune dambudziko rokuti vanhu vanenge vachipa, munoona mukatarisa kuZANUPF kune vatana vandingati zvangu nechirungu maancestors vakafanana navamugabe nevamwe vanamunangagwa nevamwe vahari dzavakufa shiro kufa. Ndikatarisawo kuMDCT kune vakurawo variko vasingachawanzi vachitariswa kuzera rokunzi vachiri vana vadiki. Vechidiki I think munyika ino, generally speaking, munyika yeZimbabwe mukana wokuti vanomirira kupuwa kuti vange vachitaura vachitaura donzo revechidiki kashoma kutoupuwa. Ini kuPeople's Democratic Party ndoda ndingokorekta something perception inogona kunge ichiwanikwa kunze uku maonero anopuwa navanhu. Handina kupuwa chigaro chaNational Organizing Secretary kuapoindwa navatungamiri. Aiwa, ndinotori umwe womunhu wokuti ndakatenderawo nyika ino yose yeZimbabwe tichitaurawo nemaprovinces kuti aiwa dai mambozama kuti dai zvinhu zvazofamba zvakanaka tashanda tiri pamwe chete. Maprovinces wo vakaona kuti no, muhwezva watakambofamba kwatakabva uku, mushandiro watakaita kwatakabva zvakanakawo kuti dai zvazvabvira tawana mukana wokuti Solomon Madzori awanewo chigaro chaanowana chokunge ari national organizing secretary. Ndinoona sokuti vanhu vakaonawo mashandira andaiita and kuchemera kuti daita puwa pamwe pacho chokupuwa chinogona kusasvika, chinogona kusapedza ndima, chimwango chokukumbira hachinyatsi kusakura zvakanaka.
Asi karimwe dambudziko vamadzore nderekuti vechidiki vacho vanenge vasingaendewo kunovhota kunyange hazvo vakawanda munyika umo. Harisi dambudziko here?
Rimwe dambudziko iroro rinotokonzeswa nemadhara nemachembere vanoda kuramba varivo vanenge vakabatirira pazvigaro. Vechidiki handitenderani nemi mukomazulu, vechidiki vanotorine shungu dzokudai waro nyika yedu yavandudzika zvakanaka, mabasa anga achiwanika, vana kuzvikora vanga vachidzidziswa zvakanaka kumacolleges, mishonga ichiwanika muzvipatara, dai waro infrastructure yekuti upfumi hwedu hunge huchivandudzika yavaka zvakanaka, dai waro runyararo rwawanika munyika. Vechidiki havasi vanhu mapofu, vechidiki havasi vanhu vasingazivi kuti nyika yavo inofanira kufambira mberi sei. Handitenderani nemi kuti vechidiki havasinganoregista kuvhota, vari kufanira kuita make sure kuti pekupedzisira vanofanira kuita make sure kuti vakurudzirwa even naivo vachona vechikuru vacho.
Mubvunzo wekupedzisira nechigaro chamunacho mubato ichi, zvii zvamuri kuitawo kuti muedze kukwezva vechidiki kuti vange vachiuya kuzobata nemi?
Tine maprograms akasiyana-siyana atiri kuita sokuziva kwamunoita kupeople's democratic party. Tina youth president vedu vanonzi vaMozisi Manyenga vana vari kutenderera vachisangana nevechidiki. Chokutanga-tanga chakatikoshera kubatiri tiri kuti isusu vechidiki vanofanira kupuwa mapositions.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vamadzore nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, it's okay. Tinotendawo mukomazulu matipawo mukana. Thank you.
Manga makateerera kubva kuna vaSolomon Madzore, avo vanova murongi wemabasa mubato rinopikisa rePeople's Democratic Party. Aiwa, amawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anogoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai muina Jonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki mararamiro nekunzwawo pfungwa dzinovaka.
Vateereri, hechine chiziviso chakakosha. Pazvirongwa zvichaparurwa kwenguva pfupi pfupi panguva yesarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica pane penyuro yenyu yeStudio 7. Zvirongwa izvi zvinotanga musi wechipiri mbudzi 8, 2016. Nemusi wechipiri mbudzi 8, America inenge ichivhota musarudzo dzakakosha zvikuru munhoroondo yenyika iyi. Musakanganwa kuona nekuteerera zvirongwa zvedu zvatinenge tichitefenyura tichikupai pfungwa dzevamwe vave kugara muAmerica, avo vakabvawo kuAfrica nedzimwe nyika. Tichange tiine vatori venhau veStudio 7 kunzvimbo dzekuvhotera muWashington DC munguva dzemasikati. Panovharwa urongwa hwekuvhota uhu na8pm manheru panguva dzekuAmerica, tichange tiine vatori venhau kumuzinda waamai Hillary Clinton vemaDemocrats navaDonald Trump vemaRepublicans kuNew York. Tichange tichikupai nhau dzinenge dzichiitika paredhiyo uye paFacebook yedu yeVOA Shona. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzichange dzichipawo pfungwa dzadzo pane zvinenge zvichibuda musarudzo idzi. Musi wechipiri paredhiyo tinenge tiine special live talk program manheru kubva na11pm kusvika na12pm munguva dzekuAmerica usiku, kana kuti na5am mangwanani kusvika na6am mangwanani panguva dzekuZimbabwe. PaFacebook page yedu tinenge tichikupai zvinenge zvichibuda musarudzo chiripo ripocho. Musi wechitatu mbudzi 9 tine chimwe chirongwa chemusi uyu chete chete, kana kuti special program chatichatefenyura chiri chelive talk. Icho tichatefenyura kubva na10 mangwanani kusvika na11 mangwanani nguva dzekuAmerica, kana kuti 4pm kusvika 5pm nguva dzekuZimbabwe. Manheru yechitatu musi wa9 mbudzi tichange tichikupai zvinenge zvabuda musarudzo idzi munhau dzedu dzemazuva ose paStudio 7 kubva na7 manheru kusvika na8 manheru nguva dzekuZimbabwe, uye tichange tichikupaiwo chirongwa chelive talk na8pm nguva dzekuZimbabwe.
Komiti yeparamende inoona nezvemitemo inoti iri kushushikana zvikuru nekukanganiswa kuri kuitwa misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peurongwa hwekuwandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo. Ngatinzwei hurukuru yatakaita nasachigaro wekomiti iyi, muzvare Jesse Majome veMDCT.
Misangano ya Taita haina kumbofamba zvakanaka. Nhasi Taita wechina ndiwango kuti mumwe chete chete ndiwo akafamba zvakanaka wekumashonaland central watakaitira kuconfession ndifunga wechipiri ndiwo wakatanga ukapera pasina mhirizhonda pasina kukisidzira kana kuvhundutsira musi wechitatu kaenda kwamutoko kwamutoko ndiyo nzvimbo yachakaitira musangano wekumashonaland east musangano iwayo haana kumbofamba zvakanaka zvakare neurombo kuti imwe yenhengo dzeparamende isiri yemukomiti but yekwamutoko ikoko ndiyo yakatokonzera mhirizhonda ndiyo yakatanga kudisturba musangano isingaremekedzi komiti nokuti haisi mukomiti iyoyo asi ndifunga yakaona zvichinyatsoita kuti inge ichibva yayatsoratidza masimba ayo ichipesedzera vanhu vachibva vateera nokuti ndifunga kuti vanhu veduwo havana ruzivo wakakwana vamwewo maererano nebasa reparamende.
Saka muri kumhangara here zviitiko izvi kumapurisa uye matanho apa ari kutorwa nemapurisa?
Kudanga mvura nezero ndakatomhangara kumapurisa ekudanga mvura anhu ene kuti vachadi vachaongorora here nyaya iyi ndakangomira kuti vaongorore nokuti vanhu ava vaiita mhirizhonga iyi vamwe vacho zvazvakanakira ndezvekuti paitorwa mavhidhiyo saka vanotooneka kuti ava neava.
Saka remangwana rakamira sei?
Isu tichangoendera mberi neprogiramu iyoyi nekuti maresolutions ekomiti yeparamende maonero angu ka dare reparamende harifanirwi kutyisidzirwa ipo patanitribulawa vanhu vauya kuzokonzera mhirizhonda vanga vachitotaura ivo kuti hanzi vatumwa nekomisariyeti.
Muzvare Jesse Majome weMDCT vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vari parunhare nestudio 7 vari kuBulawayo muhurukuro yatakaita navo nechishanu chapfuura. Muchikamu chedu chechitendero nhasi chioneso Jani weStudio 7 aita hurukuro naPastor Alec Leonda vekereke yeDivine Life Embassy iri mumusha weHighfield muHarare.
Chakaita kuti tange maHighfields inyaya yekuti rudo rwaKristu runofanira kuenda kune vanotarisirwa pasi nekuti Kristu akafira munhu wese. Chakaita kuti titangire maHighfields inzvimbo yakazvidzwa nevazhinji saka kunyange pane nguva yekuti Jesu akabvunzwa kuti kune chingabudere chakanaka muNazareta vanhu vazhinji vanobvunza kuti kune chingabudere chakanaka maHighfields hongu naKristu ndosaka takapinda maHighfields.
Ndoziva kuti munoshumira vanhu panyaya yekuporeswa zvichiri kuitika here kuporesa vazhinji imimi musiri chiremba?
Ichokwadi nekuti munyango mukaenda kuchipatara madokta anoti isu tinorapa asi Mwari ndivo vanoporesa. Kuporeswa kuriko kwechokwadi kubudikidza nezita raKristu Jesu. Uyezve Jesu nhasi achiri kuita basa rekuporesa nekuti anoti ndini nhasi zuro namangwana nekusingaperi haashanduke.
Mumachechi muri kungonzwa vanhu vachiti vapora vapora. Imi munoti here kuti vanhu voenda kuchechi avo vopuwa mishonga here kana voramba vachingonamata vasingaende kumazvipatara zvinofamba sei?
Tinokurudzira kuti kana munhu achinge anamatirwa wapora kune vamwe tine masituations ekuti tinototi vatodzokera kuna chiremba kunoonekwa nekuti pane pamwe Jesu aporesa munhu wairwara akatoenda adzokere anoonekwa nemuprisita kuti zvechokwadi here kuti aporeswa mapere mbudzi. So kuporeswa kwemunhu tinotenda tine vazhinji vatiri kune vari kuporeswa naKristu zvirwere zvakasiyana siyana saka tinotenda muminana tine vamwe vekutoti ipapo chiripo ripotyo Mwari vabata nesimba ravo vanotosiya mapiritsi saka tinotenda chipatara chiripo kubatsira nyama yedu but chirwere kana chichinge chauya mumunhu chinotanga chagamusirwa munyika yemweya chozoya panyama zvichireva kuti munhu apora anofanira kunge atanga apora munyika yemweya.
Ndafana nezvamataura kuti vanhu ngavaende kumadhokuta iko zvino nemamiriro ezvinhu muZimbabwe hakuna mapiritsi mahospitari ari kungonetsekana nekubatsira vanhu pakadaro chicha munotaura kusimbiridza vana veZimbabwe?
Isu tiri kuti kana magodobori nemadokta nemascience vakundikana technology zvakundikana takuti Mwari weminana nezviratidzo ngaachizvirakidza nekuti ndiMwari wemascience and wonders saka Mwari vanoti panoperera pfungwa dzenyu ndipo pandinotangira. Ndofunga yasvika nguva yekuti vana veZimbabwe titarise kuna Jehovha ivo Mwari. Shoko raningasire vanhu nderekuti Jeremiah 33:3 inoti danai kwandiri ndichakuragidzai zvakawanzika nezvinhu zvisina kumbobvira zvakatsvagwa nezvazvo. Zvichireva kuti kudana, tiri kudana kuna Jehovha, tikadana kwavari kune zvinhu zvakawanzika nezvimwe zvatisina kumbobvira zvatakatsvaga nezvazvo. Mwari zvavanoda kutirakidza. Nguva yatiri kurarama mazuva ekuti zvinhu zviri kuoma, vanhu zviri kuvaomera, vari kutsvaga rubatsiro kunzira dzakawanda vachidzishaya. Bati Jehovha vari kuti danai kwandiri. Kudana hakuna kutanga nemunhu. Kudana zvakafana nemienzaniso, runhare rwatiri kushandisa. Ukadana munhu ari kuZimbabwe uri kuAmerica, unokudaira. Saka Jehovha vari kuti ndiri kudenga ndidanei, ndichakudaira, ndikurakidzei zvakawanzika. Pane zvizhinji zvakawanzika zvekuti ndinoshamiswa nevanhu vanoti vakanzwa munana iri kuitika voti ndenhema. Regai nditaure ndichiti munana chinhu chausingakwanisi kutsana. Zvichireva kuti kune vanhu vanotenda kuti hakuna chinonzi munana. Asi regai nditaure ndichiti chinhu chinonzi munana chinhu chausingakwanisi kutsanangura. Kuzvarwa kwemunhu munana uyezve kumuka kwemunhu munana. Saka Jehovha zuva nezuva vanoda kutiitira minana muupenyu hwedu. Zvichireva kuti minana yakatanga kare kunyange kusikwa kwedenga nenyika munana. Masemere emunhu munana. Kune vanoti minana haiko. Ndakanzwa umwe achipikisa vachiti kune minana imwe yakungonzi iseki minana. Muchoko raMwari tikaenda pane panonzi Jakobho washanda kwemakore wakuda kunzi uende. Zvinonzi naMwari tora muti uise mumvura mombe nemhuka dzese dzichanwa dzichabatira mauta dzichaita zamu dzaita zamu dzichabara hadzina kutora mazuva dzaingoti dzichingobatira zamu nekuzvara. Saka kana munhu asingagone kutsanangura munana iwo minana iriko Mwari vada kutiratidza zvikuru zvatisatamboona minana mizhinji. Ini ndiri kutenda kuti gore rino kunyange nekuoma kwazvakaita zvinhu zvekubvunza kwamaita tiri kutenda kuti Mwari vari kuzviita kuti varakidze minana yavo. Mwari varakidze ukuru wavo, varakidze simba ravo. Saka chandiri kukurudzira hama dzangu pasi rose, ngatidanei kuna Jehovha, titarise kwaari muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Neiyayo ndinoti Mwari vatiitire zvakanaka. Namba dzangu ndidzo dzinoti +263 779 653 687. Namba idzodzo dziri dzinowanikwa paWhatsApp, dzinofonwa direct. Facebook yakanzi Evangelist Alec Liwonde. Vanoda kutishanyira tinowanikwa muHighfields kuWestern Kenani panamba 3645 paBooster, padhuze neBooster, padhuze nechikoro chinonzi Moff Primary School, ndopatinowanikwa.
Nako kambo kurarama katanzwa apa uri kuroya itwa naChioneso Jani we Studio 7 na Pastor Alec Liwonde vechechi ye Divine Life Embassy vari muHarare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe RBZ rotarisirwa kuparura mari yemabond noti mangwana. Mumiriri weNorton mutsva mudare reparamende vatemba muliswa vovimbisa kushandira dunhu ravo reNorton nesimba munyaya dzebudiriro. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu yewww.voashona.com. Anukoneka ene mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.